mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 25-2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende yeZimbabwe haina US dollar racho rinozoshandiswa kutengwa mari yokuZimbabwe. Sina kuwedzera kwavanoita mari pavakawedzera $10 iwayo.
Kubva paunzwa mari itsva yebepa rimwe chete remadhora gumi svondorapera uremu hwedhora rezimbabwe huri kuramba huchidzikira
izvi tiri kuzvitarisa mushure mekunge taona kuti mamwe mainstitutions ari muno muzimbabwe aranga achishandiswa semaquarantine places and isolation centers so tida kutarisa kuti they have been thoroughly disinfected so that vadzidzi havadzokeri vachipinda muenvironment ine chirwere checovid-19 taona ichatekeshera nenyika uye chiri kuuraya vazhinji
zimbabwe national students union inoti hurumende inofanirwa kutevedzera zvakadzikwa neworld health organization kuti vemuzvikoro vasatapurirana chirwere checovid-19 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pamakumi mashanu nevatanhatu 56 vamwe vanhu vashanu kuBulawayo vapora kubva utautona uhu zvichireva kuti munyika yose vanhu 23 vapora vanhu vafa vachingori vana vari kurwara vari 29 Africa Center for Disease Control and Prevention inoti muAfrica vanhu vanodarika zviuru zana 100,000 vabatwa nechirwere checoronavirus vashaya vave kupfuura zviuru zvitatu nemazana maviri ane 46,000 vapora muAfrica vanodarika zviuru zvina nezviviri 42,000 pasi rose huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus hwadarika ma5,300,000 5.3 million Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanodarika 1,600,600 1.6 million vanhu vafa muAmerica vave kusvika padyo nezviuru zana 100,000 pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru 300,000 asi vapora vachidarika 2,000,000 uremu hwedhora rezimbabwe huri kuramba huchidzika zvikuru kubva paunzwa mari itsva yebepa rimwe chete remadhora gumi svondorapera nezuro dhora rekuamerica rinonzi range richitengeswa ne95 emadhora emuzimbabwe pamusika usiri pamutemo weblack market svondorapera zimbabwe yakapinza mudariro mari itsva yebepa rimwe chete remadhora gumi mari itsva yemadhora 20 iri kutarisirwa kutanga kushandiswa musvondo riri kuuya izvi zvirikuitika apo mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vazivisa kuti kutangidza musi wa 1 chikumi kana kuti June 1 nyika yavo ichatangidza kubvisa imwe mitemo yekurwisana nechirwere checoronavirus zvinoitika muSouth Africa zvinobata Zimbabwe zvikuru Tabata mzina fundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi Butterfly University kuti tinzwe maonero avo tikatanga nekuvabvunza pamusoro pekumira kwedhora reZimbabwe.
Chirikuya yokonzera izvi sokutaura kwandakaita kuzvikira pera izvo ndorokuti hurumende yeZimbabwe haina US dhora racho rinozoshandiswa kutengwa. Mari yokuzimbabwe zvina kuwedzera kwavanoita mari pavakawedzera $10 iwayo pavachazviri kupa vari kuzowedzera $20 ikoko kunoita kuti dhora racho rosokuziva kwatioita isu harina kumbogara rava nesimba maRTGS acho havana kuti anogona kunochinjwa achiisa achiinda mari yaunenge uchibata mumavoko hazvina zvazvinonyanyokureva kuti kana wazoibata mumavoko $10 iyo yanga yambotanga iri RTGS yozokosha inongova iyo RTGS yagara isina simba saka kuwanza kwavanoita mari vachiprinda zvekare hurumende yacho yezimbabwe isina US dhora racho iroro rondiwa kuzondotengwa zvinoita kuti mari yedu isu idonhe sokuziva kwatinoita isina malockdown avakaita iwayaya anoita kuti hurumende isakwanisa kuwana US dhora rayaisiwana kuti ipe vamabhizinesi
izvi zvinodini kune vamabhizimisi zvinokonzera chii chakaipa kumabhizimisi
vamabhizinesi vachazoda US dhora iri vakuenda vakuenda kublack market uko kuna vanhu vane US dhora racho vanogona ku vanenge vachingoti inika uchida US dhora rangu tarisvitsa pa 70 panapa saka kuwanda kuri kuita mari inotorwa kumabhengi iyoyoyo kunoitawo kuti vanozoenda kunotenga US dhora umo vanenge vawanda paUS dhora shomari iri kublack market saka kuwanda kunoita makastoma zvinhu zvobva zvakwiravo zvoreva kuti Zimbabwe dhora rinobva radonha zvekare saka pazviki zvatakatarisa tii pachauya zvema $20 zvishandiwe nhesa zvezimu dhora iroro nokuti hurumende haina mari zvekare hurumende haisi kubudira vanhu pachena kwenguva yakareba saka vanhu havasina chivimbo nezimu dhora iroro kana vanhu vasina chivimbo yatinoti consumer confidence yei mari yenyika haina simba takambotanga tichiwaisi kuti iro zimu dhora iroro i1:1 neUS dhora tikazovawo tiite zvinoraiswa pa25 zimu dhora paUS dhora zvose izvozvo hazvishandi nokuti hurumende haikwanisi kuita izvozvo kana isina mari yacho iyoyo yeUS dhora yepavanhu saka zvinodonhesa mari yezi
ko zvinotarwa kana kuti zvinoitwa nehurumende yeSouth Africa munyika mayo zvinobata sei Zimbabwe
zvinobata Zimbabwe nenzira dzakawanda tichiona kuti Zimbabwe inokamba kukushidzana kuufumi neSouth Africa kwakawanda chaizvo saka zvavataura vanhu vaRamaphosa nhasi kuti vachakwanisa kuvhura zvakawanda kubva kuchiwa 1 June zvichaita kuti maZimbabwean mazhinji vari kuSouth Africa ikoko vakwanise kushandawo tinzira mari kumba zvichaitawo zvizhinji zvinofanira kutakurwa zvichibva kusouth africa zvichienda kuzimbabwe nezvinobvawo kuzimbabwe zvichienda kusouth africa zvikwanise kufambidzana zvichifamba zvisika vazvinofanira kuita saka zvinhu zvinoafecta zimbabwe chaizvo izvozvo zvinotobetseravo south africa south africa kana pasina kufidzana nezimbabwe hainyanyi kubudirirawo zvakanyanya kana isiwo isu tisina vokuzimbabwe tisina kuzvidzana nesouth africa zvakanyanya hatinyatsi kubudira zvina saka zvinoafecta vokuzimbabwe zvekare tinoona isu kuti president mnangagwa vanenge vari kutoravo manotsi kusouth africa ikoko vachitaura vachizviisawo kuzimbabwe saka zviri kuitika kusouth africa zvinotiafecta chaizvo isu vokuzimbabwe nenzira dzakawanda wanda kunyanya dzoufumi
kana takatarisa palockdown muzimbabwe pari zvino chamunoona chisina kumira zvakanaka chii panyaya yelockdown apa
zvakanaka pachandinoona ndecho vantu vanotungamira nyaya dzoufumi hwemuzimbabwe kuti vanenge vakati uku vakaita lockdown uku kusava manguzha vari kuti vari kunamatira vanhu vezimbabwe kuti vadzidze economics pamusoro pokuti ivo vamanguzha vazvinamatire voga kuti vahwisise vanhu vezimbabwe vahwisise ufumi hwezimbabwe kuti huri kuafecta vanhu vezimbabwe sei namalockdown iwawa ivo vanosiya zvizovonamatira vanhu vari kutotambura kuita lockdown kuri kuitika uku kuri kutambudza vanhu vezimbabwe chaizvo vagara tinoziva kuti ruzhinji rwacho kuchira ndio ruzhinji rwachiro hurumende yacho yakapura verenga savanhu vana mabasa ipapo asi kana papa ma lockdown vaakuti atakuda ma kuti vavhure vari formal chete vama business vaya kuvaiva maimboverenga sokuti vanga vari employed unogozerega kuti vaite vaoperate sei saka ndinoona sokuti lockdown iri kutouraya zvakanyanya ufumi hwezimbabwe kudarika kuuraya kuri kuitwa necoronavirus nekuti ruzhinji hwezimbabwe hwagara hunozvitengesera zvinhu zvavo zvakazvigadzira mabasa avo
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio vari parunare nestudio 7 kuOhio kwakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vari kushanda nebazi rezveutano kuti vaone kuti zvikoro zvingahurwe sei kuti vanhu vakwanise kunyora bvunzo. Asi mutauriri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu vaDonald Mareva Nema vaudza Blessing Zulu kuti hurumende inofanira kudzikisa zviga zveWorld Health Organization kuti vadzidzi vasatapurirane chorwara cheCOVID-19.
Urongwa hwehurumende wekuvhura zvikoro tinogamuchira zvikuru kwazvo zvesangano revadzidzi munyika yeZimbabwe. Asi kugamuchira kwedu tinogamuchira chete kana iyo hurumende ichinge yakwanisa kutevedzera miko dziri kutarwa neWorld Health Organization kupreventa chirwere cheCOVID-19. Izvi tiri kuzvitarisa mushure mekunge taona kuti mamwe mainstitutions ari muno muZimbabwe aranga achishandiswa semaquarantine places and isolation centers. So tida kutarisa kuti they have been thoroughly disinfected so that vadzidzi havadzokeri vachipinda muenvironment ine chirwere cheCOVID-19. Taona ichatekeshera nenyika uye chiri kuuraya vazhinji.
Pane zvekupfeka kana kuzvidzivirira maPPE aya, muri kutarisirawo kuti hurumende iite sei?
Tiri kutarisira kuti hurumende yeZimbabwe paichavhura zvikoro mainstitutions achange achikwanisa kupa mudzidzi wose nemalecturer ose zvipfeko zvekuzvidzivirira nazvo kubva kuchirwere cheCOVID-19. Zvakare pamusoro pazvo tichitarisira kuti masanitizers will be easily accessible in each and every learning institution and lecture rooms kumastudents zvakare nekumalecturers kwacho. Tichitarisira zvo zvakare pakudzidza kushanga kuchiitwa zvidzidzo mukati meuniversity zedu arimo muno mukati menyika yedu yeZimbabwe. Tukutarisa kuti hurumende chaisa mitaro yakanaka inokodzeresa kuti pachiita zvidzidzo pakati pevadzidzi nemalecturers, tichitarisa nyaya yesocial distancing yakataurwa kuitira kudzivirira zvakare kupararira kwechirwere cheCOVID-19 mushure mekunge mavhurwa zvikora.
Ivo vehurumende vari kumbotaurawo nemi here sesangano revadzidzi kuti mupe upfungwa dzenyu?
Tiri kutarisira kusangana nemukuru webazi rezvidzidzo zvepamusoro waAmon Murwira. Asi muono wedu hausatonyatsa kusvika kuhurumende yedu yeZimbabwe.
Tiri kunzwa kuti zvikwanisiro zvakawanda hazvisi kuwanikwa zvakaita semagrovhosi, iwo mamaski acho. Munoona hurumende ichikwanisa here kuti ipe zvikoro zvose zvinenge zvavhura kana kuti muchatonzi uyai nezvinhu zvenyu kubva kumba zvakaita semamaski izvi, uye vadzidzi vanokwanisa here kuuya nazvo?
Tichitarisa mamiriro akaita zvinhu mukati menyika yedu uye zvakare mamiriro azvakaita nyange sei muzvipatara muri kurapirwa vanhu vacho, zvekutoratidza izvo kuti zvikwanisiro zvekupfeka kudzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19 hurumende haisi kukwanisa kunge ichipa nyange sei vashandi vemuzvipatara. Izvi zvinobotiratidza zvakare kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana nyange sei kuti izokwanisawo kubatsira matertiary institutions kuti vape zvipfeko zvekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Tinongoona izvovo nekuti iyo mamaski ari kutaurwa nemagloves ari kutaurwa, vadzidzi vazhinji havakwanisi kunge vachizomavana
anodiwa tichitarisa maguidelines akapiwa World Health Organizations. Kana achinge awanika mamasiki acho zvinotoreva kuti munhu achabva naye kumba kwake, ende izvi zvinopa mariski akawanda, njodzi dzakawanda, nekuti mamasiki aya sezvo tinongoona mukati menharaunda kuti vanhu vari kugadzira mamasiki avo ega, amwe acho asiri anotombodzirange sei chirwere checovid-19.
Mutauriri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaDonald Mareva Nhema vari parunare muHarare naBlessing Zulu. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kroniko rinoti Bulawayo ine dambudziko rezvirwere zvepabonde zvinosanganisira HIV, syphilis, gonorrhea, herpes nezvimwe. Kroniko rinoti Bulawayo nderimwe remaguta ane huwandu hwevanhu vane HIV. Mudaily News mune nyaya inoti mitengo yezvinhu yakwira zvikuru apo dhora reZimbabwe riri kurasikirwa neuremu hwaro. MuHerald mune nyaya inoti mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vazivisa kuti imwe mitemo yekudzivirira kupararira kwecoronavirus munyika yavo ichabviswa musi wa 1 chikumi kana kuti June 1. South Africa ndiyo ine vanhu vazhinji vane chirwere ichi muAfrica, uye vanhu vafa nechirwere ichi vave mazana mana nemakumi maviri nemapfumbamwe 429. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nyaya yemari yeforex, chero ukabata basa riti mari yacho yezvino haichakwani kuti ukwanise kutenga kudya. Saka nekuda kwelockdown nenyaya dzecoronavirus zvinhu zvazonyanyisa kuoma pari zvino. Kozi ndikatarisa kumashure ndaigona kuona kuti munhu after 5 days ndaigona kutenga mari yangu inoita 600 zans. Ndamboshanda uku ndatenga fudhu yangu yekuti vana vadye, iniwo ndichikwira muchovha ndichienda kwandinoenda kunotsvaga mari. But pari zvinoizvi after 5 days yacho iyoyo ndaigona kutenga 600 rand ndiisa pasaidi. Asi pari zvinoizvi ndiri kutadza kutenga 100 rand. Saka kureva kuti zvimwe zvese handichatogoni kuzviita. Saka ndozvinoreva kuti upenyu hwakanyanyisa kuoma. Tongoti hadai Mwari vatibatsira, zvinhu zvaitawo zvakanaka, upenyu hwemaZimbabweans hwachinja hwaendawo pakanaka.
Makadiko pakadiko 7. Inini ndongocherera hwangu apa pari kutaugwa naavo vanonzi sekainzienza kuti kaitore makotoni. Kotoni, kutaura chokwadi, kotoni vachairima ndivo. Kotoni takairima kwedu kubhinga uko, kotoni vaitenga ne20 cents pa kg. Hapana munhu achafakarima kotoni. Kotoni vari kungozvitambira havo. Ngavatange vambogadzirisa uriembeni zvozvoitiwa zvinhu zvofamba zvakanaka. Kutoti kwai worima kotoni yako waitenga ne30 cents, kangamwe aihenya ticharimi kotoni izvo.
Pazai pastudio 7 makadiniko vashamarari nevateereri vese vestudio 7 zitanditwawo mudongi. Ndanzwawo nhau yekuvhurwa kwezvikoro kuti inoda gadziriro yakakwana. Zveshuvanga iye ngaitwe zvegadziriro yakakwana, kusanganisira nematicha acho ngaapihwe mari dzinovakwanira zvinoenderana nedzidzo yavo iri mumusoro. Maticha aremekedzeke nekupfeka achitenga bhutsu nemapefumu. Maticha anyatsokunuhwira achidzidzisa ari mberi kwevana vechikoro, zvinobva zvaita kuti nevana vechikoro vateerere zvinodzidzisa. Tikasaka hurumende ikasaremekedza maticha ichivapa mari, ndopanotangira kutourayiwa nyika ipapapa. Zveshuva ngavagadzirise nematicha acho ngaapihwe mari. Maticha zvechokwadi ngaapihwe mari. Uyezve futi taikukumbira zvekuti kuti nhau yemombe dziya dzakatoerwa pa2008 dziya yotofa yakadaro here. Ngavazvinzwewo kuti zveshuva tiri kuyaura, tiri kuchema mombe idzodzodzo, taidzida kuti dzidzoke.
Nyaya evana ya mirasei vashamarari. Uye mutipewo na uchichinzwa. Chere musingadi kuti zvibude zvatinotaura. Imi chitiisirai vanhu mumafoni edu kuti tiwe zvinoitika. Tirege kusendegwa nevamwe.
Makadiko vana mukoma tanonoka wande uko nevatereri vose. Zita ndinoitwa Chirambai David ndiri paTekwini paDurban. Handina hangu mashoko akanyanya kuti wande zvangu. Ndinokusvikana ndinoona kuti pakabuda mari vaionitisva palast week asi ukatarisa mari haina chaichatenga. Ndofunga chinongogonekwa negovernment yezimbabwe kupamba kwavanoita vanhu. Ini ndimi hurumende yacho ndaita siya vavasiya basa vapa vanogona because havana zvavari kutitira. Chavanogona kurova vanhu nokupamba vanhu chedu ndatenda hangu bayi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi muvhuro, America iri kucherechedza zuva reMemorial Day iro rinokudza zvizvarwa zvenyika ino zvakafa zvichiita basa rokuchengetedza America vazhinji vavo vari mumauto. Gore rega rega muAmerica munocherechedzwa zuva iri muvhuro wekupedzisira mumwedzi wachivabvu kana kuti May. Chizvarwa cheZimbabwe chagara muAmerica kwemakore vatafadzwa munjanja vanoti zuva iri izuva rinokosha zvikuru kuvanhu vemuAmerica sezvo richisanganisa ndangariro dzevakafira nyika asi vanhu vachizorora mumufaro wekupemberera America. Pazuva iri muAmerica vazhinji vanoenda kumakuva emagamba nedzimwe nzvimbo dzakachengetwa vakafira America kunovakudza nekuvarangarira. Vamunjanja vanoti pazuva iri vazhinji vanotimika mireza yeAmerica pamakuva evanhu vakafa muhondo, vamwe vachiisa mireza mumavharanda kana mumawindo edzimba dzavo.
Memorial Day izwa guru munyika yeUnited States of America yavanotondera mauto akashaika muhondo dzakasiyana siyana dzakarwiwa nevanhu vezvizvarwa vemuAmerica muno.
Izuva rokungorangarira vakarwa hondo here vemauto?
Izuva ravanorangarira vakarwa hondo vemauto vakashaika nguva dzehondo dzakasiyana-siyana dzemuno muAmerica. Dzingangove hondo dzakaita seThe American Civil War, kwozoitawo hondo dzakaita World War II, even hondo dzeIraqi. Hondo dzese dzakasiyana-siyana dzinovawo nemauto emuAmerica vanenge vakapinda muhondo dzakasiyana-siyana. Izuva ravanopemberawo ivo mauto acho vari vapenyu vari munyika munomu. Ndinoona kuti mudzimba dzakawanda kana kuti mukafamba munzira dzakasiyana-siyana munenge muchiona maflag eAmerica.
Zvizvarwa zveAmerica zvinotora zuva iri neudzamu hwakadini?
Udzamu hwakakoshesesa. Ndingati zvizvarwa zvemuAmerica vanhu vanopa kutenda kukurukuru nebasa rinobatwa nemauto avo kana kuti nemabasa akabatwa nemauto avo mumakore ari kumashure kwedu. Saka zwa iri vanori koshesesa zvakasimba nekuti wazvizvarwa zvemuAmerica zvemuUnited States zvinokodzera kuti kodzero yavo yavainayo iyo inonzi democracy iyo inonzi freedoms of speech and association and the freedom of life kusununguka kwekugara kwakanaka kwakaunzwa nemauto wakarwira America iyo yatinoona zvara nasi.
Dzimwe njira dzinoitwa nezvizvarwa zveAmerica kupemberera kana kurangarira zuva iri zvakaita sezvipi?
Kugara kwandaita munyika muno ndakaona kuti vanhu kune vanofarira vanofarira zvekudriver mamotorbike vanoita avanoti maprocession avanenge vakatedzana munzira mumahighway akasiyana siyana eAmerica vanenge vaine maflegi padzimota dzavo pamamotorbike avo vachitedzana vakapfeka matisheti ane American flag. Ndinoonawo kuti vanhu vanoungana mudzimba mhuri unoona muAmerica munomo vanhu vakagara pamayadhi avo pamberi payapaya pamafront yadhi vachipembera vaine maflegi avo makepu matisheti vanopemberawo nekuenda kumabhichi kumaleki vanopembera nenzira dzakasiyana siyana nyangwe mukaendawo muzvistoro zvinotengesa chikafu munongoona kuti munenge makazara maflegi eAmerica.
Pane mutsauko here kuvashandi vanoshanda pazuva iri kana tichienzanisa namamwe mazuva asiri eMemorial Day?
Uripo musiyano nekuti vanhu vanenge vashanda zuva iri vachibatsirawo kuti nyika ipembere vanorekognizwawo nekubhadharwa yandingati double besi yavo kana kuti double yemari yavanowanzowo vachitambira ipo pandima pavo zvezuva rezuva. Saka ndingangoti zvakangofanana kana munhu achibhadharwa iri $20 an hour kana akashandawo musi weMemorial anobhadharwawo iri $40 an hour.
Ko imimi vamujanjane muri yenyu munotarisira kuti mucharangarira zuva iri sei zuva ranhasi?
Maita yenyu nemubvunzo iwoyo. Ini nemhuri yangu tinenge tingorowo zvedu pano pamhatso takagarawo tichionawo zvatinenge tichiona kana pakunze kwepamba pedu apa kuonawo kuti vamwe vari kupembera sei. Munongozivawo nenguva yekorona inoyi kuti vanhu tisere takufambidzana zviri kunetsa. Saka tinenge takangotsvagawo twekumwa netwekudya tongogarawo paloni apapa tichingoonawo tichipembera zuva iri.
Ivo vanhu munofunga kuti vachabuda nouwandu hwavo here kuzopemberera zuva iri nenyaya yamataura iyi yecoronavirus?
Ndinoona kuti vanhu vachabuda. Ndinoona kuti ndingangoti zvinosanganisira zvinhu tu nyaya yekuti vanhu vanoitawo nekugara mudzimba. Chechitu ndechekuti holiday yacho iholiday ine hudzamu. Saka kusanganisa zvinhu tu izvi ndotoona kuti ndo zvichavhura kuungana kwevanhu muAmerica tichipinda musamara inoyi.
Chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa munjanja vari parunhare kudunhu reOklahoma neStudio 7. Zvaiti kakambo kanobva kuna James Shimombe. Zimbabwe iri pakaoma sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kubva paunzwa mari itsva yebepa rimwe chete remadhora 10 svondo rapera, uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzika. Zimbabwe National Students Union inoti hurumende inofanira kutevedzera zvakadzikwa ne World Health Organization kuti vemuzvikoro vasatapurirana chirwere cheCovid-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti muswera zvakanaka.
Soko isika tisenda